Gwaro rakabva kubazi rezveutano rinoratidza kuti mumwedzi miviri yadarika vanhu gumi nevatatu vakafa nekuda kwechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu makumi mashanu vakafa gore rapera panguva imwe chete. Amai Fortunate Manjoro vanoshanda nebazi rezveutano vachiona nezvekudzivirira nekurwisa chirwere chemalaria vati kunyange mukutanga kwegore rino chirwere ichi chakadzika zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe vabatwa nechirwere ichi kubva munandira kusvika muna kukadzi wegore rino.
Kombeya gore rino negore rapfuura tiri kuona kuti gore rino malaria yedu yakatidzikei. Gore rapera tichitarisa kuti mwedzi waJanuary naFebruary chakanga tatova nemacases anodarika 21,000 asi gore rino January naFebruary wese tava nemacases kuita 7,000.
Bazi rezveutano rinoti pagore vanhu mamiriyoni mashanu vari mudambudziko rekubatwa nechirwere chemalaria. Nzvimbo dzine malaria zvakanyanya munyika dzinosanganisira dunhu reManicaland rose, Mudzi, Mutoko, Uzumba Maramba Pfungwe, Zaka, Chiredzi, Mwenezi, Bikita, Makonde neHurungwe. Dzimwe nzvimbo zvakare dzine dambudziko rechirwere ichi iHwange neBhinga uye dunhu reMashonaland Central kusara kweBhindura neMazowe. Hurumende iri kushanda nemamwe masangano muzvirongwa zveku dzivirira kuti vanhu vasarumwe nehumhutu hunokonzera malaria.
Tanga mwedzi waSeptember kusvika muna December tenge tichifiritira vanhu dzimba dzavo pasina mubhadharo, uye tinokurudzira vanhu vanenge vane dzimba dzakafiritwa kuti ngavarare mudzimba idzodzo. Maneti anopuhwa pachena, kurudzira maneti munhu wese ane neti uye kuti arare maneti mazuva ese.
Vatiwo veruzhinji vakaona zviratidzo zvemalaria zvakaita sekutemwa nemusoro, kunzwa kuda kurutsa nezvimwewo, vakurumidze kuenda kuchipatara.
Kutemwa nemusoro, kupisa muviri, kunzwa kuda kurutsa kana kurutsa kana kuita manyoka, kupera simba nokurwadziwa mumajoin emabhonzo, kunzwa kutonhorwa zvekutobvunda kotevera kunzwa kutsva zvakanyanya zvawangofungira malaria. Ingoenda ungonotesa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, amai muchamuka muri vatiwo hurumende inofanirwa kuwanisa zvekuongorora nekurapwa kwemalaria kuzvipatara zvese.
Nokuona kuti mishonga yemalaria iripo inorapa neinodzivirira kuvepo kwemalaria, nokugadzirisa mamiriro ezvipatara zvese kubva kumakiriniki nezvipatara nevanotesta, ikoko ndofunga ndokune nyaya yekuti zvipatara zvedu zvizhinji hazvisina kumira zvakanaka.
Amai mukamuri vakurudzirwa veruzhinji kuti varare mumanete ekudzivirira humutu anenge akapfapfaidzwa mushonga nekupfeka zvakareba kudzivirira ganda kuti risarumwa. Amai Ruvarashe Matiza, mumwe mugaro mumasvingo, vanoti vakapona nepaburi retsono mushure mekubatwa nechirwere chemalaria mushure mekunge vashanya kuchiredzi.
Dai vachidzidzisa vanhu vose nezvechirwere chemalaria ichi kuti vanhu vazive kuti kana uchienda kunzvimbo dzinonyanyoitawo dambudziko iri unofanirwa kumwa mapiritsi ekudzivirira usati wafamba.
Malaria inonzi inonyanyopararira kubva muna mbudzi kusvika muna chivabvu nekuda kwekuwanda kwenzvimbo dzinenge dzakajenga mvura. Hurumende inoti kunzvimbo dzakawanda malaria idzi inokurudzira madzimai akazvitakura kuti vanyorese pamuviri mwedzi mitatu isati yadarika kuti vapiwe mapiritsi ekudzivirira chirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinova rimwe remasangano anobatsira Zimbabwe kurwisa malaria rinoti rimwe dambudziko rava kumuka nderemishonga yekuuraya humutu isisashande. Sangano iri rinokurudzirawo nyika dzepasi rino kuti dziumbe homwe yekuti kuitwa kwetsvakiridzo yechirwere kuve nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.